zvakabaza. Pane vari kupesana, pane banga varakapa. Pane banga varakapa. Pane mwana akanopinga mukomo after makambwa. Umwe mwana akanopera mujolo nakasabamba.
Venekai vengedzai shoko,
banga varakapa. Pane banga varakapa.
Pane ane pinches. Panomitis wabana life ya was in the same damn place. Kunge muti wem pitches. Rime gore, chaya raka rashika. Nitima kodain, imi ranga rastika. Lana va umbe, lana va no pariza.
Kodare ngaringo ziva. Chanje pari no shika yue. Famwe vano cho ziva. Mguva pa ucha pinja yue. Aywa ngadungo chima. Kamwe chingaita simba yue. Azindo ziva, atinwe ne mashoko. Pane banga kwa rakapa.